Vachitaura nestudio 7 parunare, vachamisa vati vakundikana kutaura nevatsigiri vavo kugokwe kumusangano wavanga vachida kuita wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kutarisirwa muna kurume. Vachamisa vanoti vatyira kukonzeresa ndufu vachiti mapurisa angatyanda utsi hunokachidza pamwe nekudira mvura inovava kuvatsigiri vavo avo vavati vanga vabuda neuwandu.
Vanhu vabuda neuwandu ndofunga vanhu vanodarika kuma 15-20,000. Vabuda neuwandu hwakawanda. Vabuda neuwandu hwakawanda kudaro. Ende tinotenda zvikuru kuti vanhu vauya neudzamu panga pakazara vanhu. Zvokuti tatadza kana kutozobuda nekuadresa nekuti matie gaza abudiswa nepfuti dzabuda nemakuota kanu asvika pakupera matie gaza. Mvura yasvika pakupera mapurisa aona nhamo nokuti vanhu vanga vakawanda zvokuti vatadza. Mapurisa atozotiza. Asi paita baro ramhanya zvokuti tashaya kuti kozvabveti ruzhinji rwafara zvandikutotakainangomira pane imwe township pane mufaro unotyisa hatina yadi kuzotaura nekuti taona kuti ngaurayisa vanhu isi hatidi ropa hatidi mhirizhonga toda runyararo toda rugare.
Vachamisa vati vanga vatoita zvekuenda kumatare kuti vaenderere mberi nemusangano wavo nhasi.
Vamapurisa nezuro pakati peusiku kuti hamungaenderere mberi nemusangano wavakambobvumirana nazvo pamari yekuti musangano uenderere mberi chero pamutezo zvazvo tisina basa nemwadzi yavo asi tashamisika kuti vadzoka vachinja kwokutaura nako vachiti vamunangagwa nerari yavo mukwekwe saka isi hatingaiti hedu mugokwe tikati kwekwe negokwe zvakasiyana musaita confusion inga munangagwa neumwe wake chimwe chipinda rutivi chaanga nacho daifrizi vhiki yapera vakaita wani musangano pamwe chete vakaita wani musangano pamwe chete saka izvozvo zvingashamisa here zvingashamisa here zvingatyisa here hazvifani kutyisa vanhu hazvingafani kuvhundusa vanhu.
Vatiwo zviri pachena kuti vanhu vanoda shanduko munyika izvo zvavati zviri kuvhundutsira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Gokwe yaita yelo vanhu vanoda shanduko vanhu vashanduka Zimbabwe yaiya shanduko zvazvinoita nezvekuti vari kutya mukoma wangu Mnangagwa mutyutyu mamudumbu manyoka atemwa nemusoro nokuti wakamboti hatina patida tikati heyo yero yemasii matatu CCC iyo karusheke kachie kakozvarwa kane mazino kanozvarwa kati mhanya kakoesa madhara mitano nemikono yarohwa nehani vangopopota nekutaura zvisina basa tinotenda Mwari.
Vachamisa vati kunyangwe nhasi vakundikana kutaura nevatsigiri vavo vachadzokera zvekugokwe kunotsvaga rutsigiro. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vagift ostalosiziva vatiwo bato ravo harisi kuzotyichidzirwa kana kudududza mukuunza shanduko munyika.
Hatisi kuzomiswa nezanupf kuita mapurogiramu edu nekuti vailegitimate political organization nekupfunira vanoita vana mdc vavanoapa mari neshama dzavo dzavanowirirana isu ajenda yedu ndeyekuti inokipa state house saka hatizouzi nedictatorship nemudzvanyiriri kutoita sekutivire kodzero dzedu.
Gweta ranga rakamirira bato reCCC iri paraenda kumatare nhasi vaObey Shava vaudza Studio 7 kuti vakatyamadzwa mudare mapurisa achiramba kuti nezororo zvavarovira vakaziisa bato iri kuti risaenderera mberi nemusangano wavo kunyange zvazvo waive wambobvumidzwa.
Kumbiro chekuti tipuwe rubatsiro rwechimbi chimbi rwokumisa mapurisa kuti vasavhiringidza rali yekugokwe iyo yanga ichiuya kuzoadreswa navanelson chamisa mutungamiriri wecitizens coalition for change. Mapurisa auyawo kukoti akaramba akatsika madziro kuruma muromo wepazasi kuti hakuna zvakadaro zvamboitika zvokuti tikuda kurambidza vachamisa kuti vaite rally. Vakabudisa magwaro akanyorwa musi wa 22 February 2022 vachiti ivo takabvumidza vachamisa nebato ravo kuti vaenderere mberi nerally. Saka zvavari kutaura zvekuti tarambidzwa manyepo rasai chikumbiro chavo musavateerera. zvichakadaro mapurisa zvekare varamba kuti vakuru vavo vakanga vafonera vachibaya nezuro vachivaudza zvekuti rally yakanga isiri kuenderera mberi zvikanzi ose iwayo manyepo mapurisa amuri kuona pavenue rally mapurisa atumidzirwa kuti achengetedze runyararo kuti vachamisa vakwanise kuita rally yavo murunyararo pasina anovavhiringidza
vasha vavatiwo mapurisa nyepera matare nhasi izvo zvazoonekwa nekuvhiringwa kwemusangano wavachamisa kwaitwa nemapurisa
mapurisa anyepera mutongi kuti hapana rally yakanga iri kuzomiswa hapana rally yanga iri kuzokanganiswa vachamisa vanga vari kuzoenderera mberi nerally yavo anova manyepo sezvatazoona zvaitika kugokwe
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidix muradzikwa vati zvaitika kugokwe zvazvikatya madze vachiti zviri pachena kuti kune vamwe vanombunyikidzirwa kodzero dzavo
tinoona kuenderera mberi kwemapazi anoona nezvekufambiswa kwemarali kana kuitwa kwemaelections munyika asiri kupa mukana wakaenzana kubato rinotonga nemapato anopikisa kunyanyara neosonchamisa tinoona vachimbunyikidzwa kodzero dzavo dzekuti vaite marali vaite makambeins avo murudo nemurunyararo vachimbunyikidzwa kodzero idzodzo saka kuti hapasati pava nekuenzaniswa kwemikana kumapato rinotonga nemamwe mapato anopikisa kunyanya nyanya rava neosonchamisa
nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reelection resource center vasolomon bosibhunu vashorawo zvaitika kugokwezvi vachiti mapato ezvematongero enyika anofanirwa kuwana mikana yakaenzana yekutsvaga rutsigiro
tirikutoona kutoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kuwana mukana wakafanana wekupinda kuti vange vachitsvaga vatsigiri vavo saka nekuda kwezvaakutotanga kuitika zvivanhu vakawanda vachatya kubuda kuti vaende kumisangano yayo zvamapato avanosapota kana kuzobuda chaiko kutonovhota vanhu chozoona kuti vanhu vanenge vakutya vanenge vakungofungidzwa kuti pamwe ndo zvichazongoitika saka nekuda kwaizvozvo zvaitika izvi hazviite kuti mutambo wesarudzo idzo ugozove mutambo unosununguka kana tikatozotarisa kuti muri kuendwa kumberi uko zvinhu zvicharamba zvinogona kuramba zvichizoitika
mutauriri wemapurisa mudunhu remidlands vaemmanuel mahoko vaudza studio 7 kuti vange vasati vatambira mashoko ezvaitika kugokwe vakati vachaita tsvakurudzo
ndanga ndisati ndazvirwa taitigotsvaga tione kuti ndizvei
asi mutungamiriri webato riri kutonga rezanupf vaemarson munangagwa vataura nevatsigiri vavo mudhorobha rekwekwe pasina zvibingaidzo vachamisa vari kutarisirwawo kuitawo musangano mudhorobha iri mangwana wekutsvagawo rutsigiro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.